A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Life Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 17th, 2016. Welcome to the Women's Roundtable here on Life Talk. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges facing women in trying to access clean drinking water in both the cities and in the rural areas. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-6199-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a Life Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 1546 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, you know that Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Always sine lobo mama linga kotha. Siyabe sikhona khona lapha sihlaziya indaba ezithile. Sitholakala njalo ebulenjini. We are on the web on www.voazimbabwe.com. Loba njalo ku www.voashona.com. Loba njalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming. So if you haven't liked our Facebook pages yet, please go ahead and like VOA Shona and VOA Ndebele so you can have a conversation with us right now.
Zviri kuitwa neHarare City Council zvekuda kuvhara mvura hatisi kuzvifarira sesu macitizens nekuti iye zvino mvura kana ichinge yavhara zvirwere zvichatanga kupararira mvura futi yakuda kunaya zvirwere zvichatanga kupararira zvirwere zvakaita setyphoid midumbu diarrhea zvichapararira especially kuvana
isusu kuno taitambudzika zvikuru tichienda kuzvibhorani nova raiva dambudziko zvikuru mukati meino nzvimbo iri pani taitozosvika dzimwe dzenguva pakutotenga mvura yacho zvichitova raitova dambudziko guru kwatiri mukati meino nzvimbo yedu saa tinokutenda zvikuru kune vezimwa vakativigira mvura mukati menzvimbo yedu nemashawa takutogezawo nemashawa
I think in the last 25 years, hatisati tamboita situation yakadai yekuona kuti madhamu edu mazhinji agara aine mvura atowa dry, atooma. And also number dzemombe dzedu nembudzi dzedu dzafa dzakawandisa. Even now, we thought kuti kunaya kwakaita mvura, kunaya kuya kwakanonoka kuchabatsira. As now that kwaita wakadelay, tadzoka to square one. It's even worse.
There you go, there, PJ. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges facing women in accessing clean drinking water for their families in most cities and some rural areas. What are your views on the issue, PJ?
Yes, some of the women in the cities are lamenting the lack of service delivery by most councils, especially the provision of clean water, which is supposed to be a basic human right. Women in Mabvuku lamented that for the past 15 years, they've had no adequate water supply and are now relying on boreholes sung by non-profit organizations to provide their day-to-day water needs map.
Yes, PJ, but we are not only just looking at the challenges as we head there from a resident of Lupane. Mm-hmm. PJ, she had some very encouraging news that in her area, Zinwa has actually assisted in, you know, acquiring clean water. And mm-hmm. like she was saying, they can now even take baths. So it's not all places that are facing the challenges. So we want to hear from you, our listeners, and those that are live streaming with us, that what's the situation in your area? Are you facing challenges, or are you one of those lucky few, like the people in Lupane, who are saying, yes, that they were able to access clean
water? Yes, we
water.
Carried the story sometime last week, mm-hmm. When the residents of Lupane were actually saying we're appreciating the work that Zinwa is doing, mm-hmm. and that they could now access clean water through mm-hmm. the taps connected to the boreholes.
Yes, so sir, it's some good
city
news.
Only, but we're not talking about the rural Lupane. Mm-hmm. There's still a problem.
Yes, PJ. Mm-hmm. So yeah. Some women are also blaming the lack of clean water to the rise in waterborne diseases like typhoid and cholera that are now on the increase in the country. We just heard, I think we carried a few stories last week, where places like Glenview, Mavuku, like the lady I spoke to earlier, she says it's very rife in her area. And she says that when you go as a mother to report that your child has, you know, increasingly having diarrhea every day, they mm-hmm. think you're not taking good care of your children. But mm-hmm. she was saying, no, it's not because the parents are not doing their job, but there is no water.
Yeah, absolutely. Mm-hmm. Singakangeni ukuthi ngilethulele uhlelo lothu lwalamhlanje ukuba sikhuluma ngani. Kusesele amanye abesifazane esikhulume labo kuhlelo lwethu ngeviki eliphelileyo abakade bekhuluma labo ngodubo lwamanzi. I hope the tape is now ready.
Sela manzi, lendlala, lokuswela nje imsebenzi sisisebenzelela abantu abethu. Into esihluphayo kanti esigabeni sethu engizuzweni. Ngamanzi, lokuswela nje imsebenzi ngoba abantu abethu akho lapha abangasebenza. Lathi kunje noma sifisa ukuthi siyenze, siyaswela lapha sizathengisela khona, imakethi yahlupha. Abantu siyalima imbida, sihambe sithengisa sigcine sisibonile. Sesicabanga ukuthi mhlawumbe engxenye kungaba ne art center. Sikwazi ukuthi mbeseluke, thunge, sibe nemtshina yokuthunga, mbe ukweluka ezinzinto, imtshina yamajesi, imtshina yokuthunga impahla zokugqoka. Mhlawumbe singaziphilisa.
PJ.
Yeah. Ngamakhosikazi lawo awempoyings akade ekhuluma lawo ngodubo olwamanzi. Ikanti ke siyalamukela uhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asiyihluzeni bomama ku Studio 7 eya Voice of America. Lapho esisakaza khona singapha ngase Voice of America e Washington DC. Lamhlanje uhlelo lwethu sihlaziya udaba lodubo lwamanzi ukuthi luphatha njani abesifazane, yithi phela esinakekela izimoli zethu. Yikho ke ekuseni omama abaningi bavuka bedinga wona amanzi okwakuqala ukuze babe lokuwatsha impahla zokugqoka, babe lokugezisa imiganu, babe kuhlanzeka nje konke kwalapha ekhaya. Kudingakala ukuthi umama athole amanzi. Ikho ke sike sikhulume ngalolu dubo. Kodwa ke sibe lenhlanhla yamaswazi ukuthi ngale iviki ephelileyo kuke kwaba lodaba olwamagama amahle kakhulu olokuthi eLupane, edolobheni leLupane, amanzi selitholakala lula. Ikho ke abesifazana baseLupane kade bekhuluma lapho besithi hayi thina amanzi ayisokuludubo lwayizolo. Sisenzelwe indlela ibe lula yokuthola amanzi. Kodwa lapho ke kusedolobheni abezinwa yibo abenze lolu dubo lwaba nganeno, ngoba sebekwenelisa ukuthi bathole amanzi lapha eziboraneni ezafakwa impompi zamanzi. Ukuthi hayi abasavuki ekuseni besiyadinga, behamba imango emide besiyadinga amanzi. Ikho ke thina siyalinxusa ukuthi lisitshele ukubana lina emangweni elikiwo luluphatha njani lolu dubo olokusilela kwamanzi. Nanku phela lo mkhathi uyaphenduka, umkhathi uyaguquka. Okokuthi ngalezi nsuku bayithi i-climate change, i-global warming, ikhoke sokugudumala kakhulu kulesigudumezo esikhulu kubangelwa izinto ezehlukeneyo ikakhulu ukusilela kokuna kwezulu eleneleyo ikakhulu ngale umnyaka ophelileyo wezulu kube kule yezi leli El Nino lalo lidlale umonakalo omkhulu wokuthi abantu abatholanga izulu. Asikhulumeni asihlezeni bomama.
Aiwa PJ iroidama. Nasi tukutarisa Yesu dambudziko remvura kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti madzimai vari kuzvigona sei. Nasi takwanisa Yesu kutaura nemadzimai ari kumabvuku vari kuti ivo kwemakore anokwana 10 nemashanu havasi kuwana mvura yakachena uyezve vanotomukira kuma 10 usiku vozotora mvura kuma 3 vozoenda kumba. Saka vari kuti havasi kuwana mukana wekuti vanyatsojikidzana nemhuri dzavo zvakanaka uyezve vari kuti ivo vakaenda ukanzuru vachinovhunza vanongounzwa kuti aiwa hakuna mishonga uyezve mvura yave shoma mumadhamu. Tanzwa PJ kubva kuna Honorable Opa Kashiri vachiti ivo ichokwadi mvura inenge yatidzikirei madhamu sekutaura kwavanga uri kuita kune zvikuru zvakawanda zviri kuitika munyika zvakadai seclimate change tinoona pari zvinova Mugabe vari kuMorocco uko kuri kuzeyewa izvo nyaya iyoyi yeclimate change kuti ndiyo here iri kukonzera kuti kusave nemvura asi vagari vemumadhorobha vakawanda vari kuti aiwa kunyange kukanaya kana kusanaya hapana mvura iri kubuda mumapombi asi kune kumuwo kwatanzwa kulupani. Kune vamwe vari kutaura ivo kuti aiwa kwavari zvakavanakira zinwa yakauya ikagadzirisa dambudziko remvura Lupane mutaundi saka pari zvino
vanokwanisa kuwana ipapo zvekuti kumaruwa aiwa dambudziko richiripo
pari zvino vanokwanisa kuwana zvavo mvura zvakanaka yekushamba nayo nezvimwewo saka ndo zvatiri kuzeya pamusoro pazvo nhasi kuti kwamuri madzimai kwakamira sei zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri risawanikwe richitekeshera tanzwa zvekumabvuku madzimai eko vachiti vana vanzwa nezvirwere zvemudumbu zvakadai semanyoka typhoid nezvimwe zvakakolera nezvimwe zvakadaro vachiti ivo vari kutogara vari kumaclinic vachinorapisa vana uyezve chirwere ichi chiri kuramba chitotekeshera munzvimbo yavo asi taita rombo rakanaka PJ tina Honorable Lillian Chinyerere veMDCT vekuchitungwiza vambotitaurirawo kuti dambudziko iri rakamira sei kudunhu ravo. Honorable makadiko? Aiwa taura yenyu. Okay. Ndanda tokukwidzai. Ndanga ndakuendesa ikumberi. Aiwa taura yenyu.
Ndinofunga ndichanotonopinda.
Tikutokushurudzirai.
Kuno kuchitungwiza dambudziko remvura rakanyanya nekuti hazvisi kutobhuya handitoziva kuti zviri kukonzerwa nei nekuti izvozvizvi pane vanhu vari kutotengesa mvura izvizvi panotoonerwa riri ipapa kutotengesa mvura ari kuita 25 cents per bucket ne20 liters
kuchitungwizo taura henyu
kuchitungwizo 20 ngi pa dollar unopuwa 4 buckets remvura zvino reti ko kana uchingosaende iri kutengeswa husiku chete vanhu vacho vari kuuya nemarori havatombozvikanwanzi vanobva kuti izvozvizvi tichitarisa fanika zvakaita kuna ana elo padhuze negrave side kune migodhi iripo hazvitombokomborera kunyange kuzengedza kumberi kune new cemetery kuyakuya kune vanhu vakagariswa futi asi vagariswa vanhu ivavo kune vari kuchera futi migodhi nekuti hapana kune mvura iri kutonetsa zvekuti muno muchitungudza nesu hamutorina kana mvura hatisi kutomboziva kuti toiri zviri kufambiswa sei
mataura imi kuti mvura iyi iri kutengeswa
dambudziko ratiinaro mukati menzvimbo inei ekuti kana kuti uti iyo mvura yacho yemunochera pasi yacho yekuti uzive kuti yakachena yakanaka yakaita sei kana iye vari kutitengesera mvura dzacho kuti uzive kuti vari kudziwana kupi ndo zviri kunetsa zvekuti asina mari hapana mvura madzimai vari kungoswera vakangotakura migoro vachienda mumapani vachienda vachinotsvaga mvura vamwe vari kutofukura hamenokwana seke uko kuzvinotonetsa mufunga handizive kuti chinoita sei hamene kuti todii.
Makamboedza here kuti vagari veimomo muchitungwisa kuti vataure nekanzuru yeimomo kuti zvii zviri kuitika?
Kanzuru yemuchitungwisa iri kupawo mhosva kuti isusu hatisina madhamu akaoma uyezve mvura tinotopuwa neHarare. Harare yacho yezvinoizvi haina futi mvura saka isusu hapana hatina havasina option
Mhm. Aiwa batai makadaro eva amai Lilian Chirere vari kuchitungisa batai yenyu makadaro timbonzwa kuna amai Albertina Kazingizi vari kumabvuku. Makadi amai Kazingizi?
Zvakanaka.
Aiwa tiri wadi titsanangurewo kuti kwenyu uko kumabvuku kwakamira sei padambudziko remvura. Tiri kunzwa kuti kuchitungisa kuti vari nemarori ari kuuya achitengesa mvura usiku vachiita 25 cents per bucket. Kwenyu zviriko here izvi?
Zvitoriko zvakanyanyisa kwedu zvava havazouya nemotikari zvavo asi vanoshandisa zvingoro. Zvingoro zvavanouya nayo kuno kuvanoita dhola pamabhaketi 3 ndiyo yavanoita. Asi vanoshandisa zvingoro, mvura zvayo inouya naivapo. Asi kuti tinyatsonzwisisa kuti vanenge vakwanisa kuti vaiwana kupi mvura ka isi hatizvizesi, hatii tingodai isusu imvura yatinenge tichida. Nekuti mukati mekuti tikurarama imomoka kuti inini ndikwanise kunochera mabhaketi 3 iwayaka ndinonditorera kana 2 days kuti ndikwanise kuwana mvura iyoyo.
Saka mvura iyi haisi kurwarisa vana here? Munoziva sei kuti iri kubva kupi?
Hatitozivi kuti vanenge vaichera kupi. Vanongokudza tikuchera kubhoho, tikuchera kubhoho. Kuti mugudhi muzoziyatoziva kuti tokuchera kubhoho zveshuwa here. Haukwanise kuitarisa mvura uchiijaja uchiiona kuti mvura izveshuwa ndeye kubhoho. Tongochora isi mvura tinongovapa vana vanongochera vachingomwa mumabhaketi imomo. Kuti uzoti yabheti hauzvizivihe.
Tombotarisa nyaya yezvirwere kwakamira sei ikoko?
Kuna kumabhuku manje ndokunotiwanikwa zvirwere zvakatoti wandisei. Inonzi typhoid inowanikwa kuno kumabhuku. Izvo zvirikutaura kuire pakliniki chepo chepo pari kutonzi semanyoka yakanyanyisa yevanhu vari kurwara nemanyoka. Zvinotoreva kuti zviri kukonzeresa mvura iyoyo. Zviri kutokonzeresa.
Ehe, aiwa, tinotenda amai Kazingizi. Aminoti mamune mamwe madzima here ari pedo nemi angade kutaura?
Varipo.
Ngavauye tinzwi.
Varipo. Zvakanaka here? Bhendi yaseri nhasi.
Ije, uri kunzwawo zviri kubva kumabvuku.
Halo.
Halo, imbotaurai nasi PJ vari panapa. Makadiko? Ehe, aiwa, tinokutambirai pano pachirongwa chedu cheStudio 7 kuno kuWashington. Tiri kuda kunzwa nenyaya yedambudziko remvura munharaunda dzenyu kuti muri kuigona sei imi semadzimai.
Nyaya yemvura yanesa, tinombotaura izvozvo. Mvura kunoku yanesa zvisingaiti. Tinomboenda kumaritinzi acho emvura but vakuzoona marizinzi acho kuti vanhu vari kuvaka dzimba mawekilands last minute. Sati nini ndimakapa vanhu dzimba idzozvanhusikanso kuti varavavakire mumatoro. Saka inini makubwe mani kunyanzi vanhu vanofanira kuti vaputsirwe dzimba idzozvo. Tikati aiwa ka semendeka semende inenge yakatonyura mvura kudhara. Saka kuti mavaputsire kuti ka imimi makambovapagwa hedhi yekuti vanhu vakasiva vati zvinoita here? Imimi mai musingazvioneri kuti matoro ndi anochengetedza mvura ende matoro ndi anoita anopisaya mvura kuti ibude yakachena. Kudhara tichiziva isusu tichikura takakura tichiziva kuti matoro ndiyo chinhu chinochengetedza chi mvura yedu kuti iwe yakachena. Enezvi kuno kumabvuku togara mabvuku hatitori namvura kana nokuva mvura inotouya takenda kumayatowazi maelections ndiatinotowanawo mvura. Saka nhanditiziva kuti vesikenge vachanongepo marizini yekuti handizi vanhu havachabhadhara dzimba ndo hatitawana mishonga yakakwana yekuti atiyekupisaya mvura kuti vanhu havane mvura yakazii atodzoronya kuchimuchiisaya mvura yacho. Mvura yacho iri kuya egrini, mvura yacho naisumika iri kuya iri girini ikange yauya kune dzimwe nzvimbo mvura yenyike. Ivo vanotaura kuti handiiya kubhadhara dzimba. Saka nisumbra katoti ndobvakatova kweshona kuti chiti kwenyuukwase tibhadhari dzimba dzimba mari kuno kuinfumisa hakuna munhu ari kuenda kumara aiisi madzimai tatonebangu tinoona mvura mani heru todzoka kunzwa kueza vane zviborani zvakacherekwa neUNICEF ndezvirikutibatsira salami yezvinezvi hope yekuti mvura ichayanyasirika zvakanaka pakaka hakuna mvura dziri kubva dziri kuenda mudhemu redu nonzi rekuti mvura iri kutobva maindastri nemakoreji iri kubva yandoenda kuprevalent ezvinezvi kuti titi mvura yachona vachakwanisa kuti ivekuisaiwaka ini zviri kutonisa vatiaai dani chimbotitaurawo
aiwa, nhasi ndo zuva renyu rekutaura zviri pamwoyo penyu. Halo tati, nhasi ndo zuva renyu. Hatichanzwa manje nekuti pane imbwa iri kuhukura uko, asi tichaedza kuramba tichitaurisa kuti aiwa, nhasi zuva renyu. Aiwa, pakanaka zvapo. Nhasi zuva renyu semadzimai, ende tasina kuvhunzana kuti munoitwa amai ani. Ehe, aiwa, nhasi zuva renyu rekunyatsotaura zviri kunetsa. Saka tabva tawana chaivo chaivo coordinator. Mombobata makadaro coordinator. Sispj vanenge vari kuda kubvunza something, ndo vakambogara ikoko kumabvuku. Sispj hamenu kana muruda kubvunza.
Ngavamboramba vakabata havo ngenitate unkosikazi Lorraine Ndlovu owo Women Coalition of Zimbabwe Matabeleland South. Ukhona ecingweni? Kunjani mama?
Uyaphila lizinjani?
Hayi, thina siphilile. Ungasichasisela ngamafitshane nje ukuthi lina-ke udubo lwamanzi ngapho ngasemathebeleland south luliphatha njani njengabesifazane?
Okay. Okokuqala mhlawumbe ngizaqondisayo ekuthini yelokhu engisebenza labo abe-Women's Coalition kodwa khathesi ukuthi abantu bangamangaliki ku-National President njalo weZimbabwe Chamber of Informal Economy Association. Thina lapha eGwanda e-North South amanzi aluhlupho sibili. Ngikhuluma nje eGwanda Town leli lilanga lesibili sivela manzi, akulamanzi aphumayo empompini. Ludubo sibili oluphikelelayo ukuswelakala kwamanzi. Njalo asikwazi ukuthi ludubo oluzaphela kutheni, ngoba kunjeyana nje amanzi into edingakala kakhulu. Esisekelweni sethu sombutho kumele sibe la manzi esenelisayo ukuthi siwanathe ehlambulukilekile. Lokho akusatholakali. Ngaphandle kokuthi abanzi asiwazi ukuthi xa siwathola ahlambuluka okungalali, njengoba kuhlala kuthiwa imithi ayeleli kulezilwa layo yezezayo izitayila. Thina uhlupho esinalo lapha lesinesishiso sokuthi amanzi abiselwa nje emkhanzini kube luhlangothi olulodwa olu-accountable esingalubuza ukuthi kuhamba njani ngamanzi. Ukuthi kube lenhlanganiso ezibekibeke ezibamba amanzi akusiphathi kahle, ngoba kwenza amanzi adule adule njalo singawaboni futhi.
Abanye njalo abasechitunguiza labasemavuku bathi bona bayenelisa ukuthi bathenge amanzi engxenye eshitunguiza, bathi bona bathenga 25 cents ebucket. Ukuthi ke emzini wemavuku bathi bona amabhakethi angu-3 bayawathenga ngedola. Lina-ke akula nhlelo ezinjalo na khona ngapho ngaseGwanda kumbe eMath South?
Ngabe ngingakezwa lapha athengiswa khona, kodwa kuyakakuzwa ukuthi kukhona lapha athengiswa khona. Kodwa into ebuhlungu phela ukuthi vele amanzi akumele angathengiswe.
Akumele angathengiswe, kodwa
ayithilo phethulo so ukuthi athengiselwani khona. Lokhu ukuthi ayathengiswa vele iproblem kuyena ukuthi lizwe lethu vele libolile, it's a corrupt country. Akunamuntu ofaka umthetho ukuthi omunye umuntu azafike kuthini lapha kule seli sibili abhali ibale lithi seli for 3 buckets. Akukho right, kuyisihluku lokhu. Sekuyi-abuse enkulu yama-human rights. Ayisuye wonke umuntu olanza idola, kodwa umuntu wonke kumele athole amanzi, ngoba amanzi yi-natural resource. So sini ndoma bethenga abantu kuyinto kumele siyilwise yona leyo vele ndinike indaba yokuyelobby and advocacy.
Yeah.
Ukuthi lo othuseyilo voter yena lo othekisayo uthekise wawodeka.
Ya behambe wathatha la esamuye.
Hayi. Kubi kakhulu. Yikho lapho esibona khona ukuthi abantu bakamlimi bayahlupheka. Bahlukuluzwa ngendlela ezilingi. Bahlukuluzwa ngendlela ezilingi. Ukuthekisa abanzi vele hayi.
Yeah.
Akungabi yinto sibili esiyikhulumayo emoyeni ukuthi kulamazi athekiswayo $3. Akuvele kuthiwe no. Akufuneki ukuthekisa amanzi. Ngakilo mgodi emzini wami, angibapho basilwane bami. I use that thing azabuya gobhozi.
Yeah. Akumelanga abhataliswa. Bahamba khonapho ecingweni, Nkosikazi Ndlovu. Siyabe lokho esixoxa lapha lalapha ya marvelous. Miss Ndlovu is actually shocked that there are some people in other areas of the country that are selling water. She's saying it's actually against the law and it's a human rights violation.
I think that's Mrs. Chinyerere in Chitungwisa was saying they come in the dead of night.
Yeah.
So it's interesting. I think we'll actually go back to Amai Chinyerere kana muri panare. Timbonyadzonzwisa nyaya yekutengeswa kwemvura. Amai Chinyerere muripo here? Hello? Amai Chinyerere muripo here? PJ, maybe while we're waiting for the connection, we can just greet all our live streamers. Saka pane akamboda kunyatsovunza kuzaire
kuti zviri pamutemo here izvi.
Pane vakambovunza kuzaire.
Asi kuti vanoya usiku izvi. Vanosvika kana kuti dzimwe nguva kana kuti kuma 9:10. Kana kuma 11 chaiko chaiko vanosvika. Hachisvika kuranta kwakufonera yofona.
Saka mungati imi muri ino muri inenge ichida mari yakawanda sei? Muri ingade mari yakawanda sei pavhiki kuti iwanikwe ichitenga mvura iyi?
Kutoti utoti zvinokwana nekuti kuchaflasha mutoireti unoda kuvhidza vanoenda kuunda kuwacha zvese izvi zvese. Zvokuti pamwe unotokwanisa kutopedza kana kuti $20 kana $25. Aida itori futi mazuva inenge pasisina mvura yacho. Zvakatooma hazvisi kutomboitapo. Kanzuro vanonzwawo mapepa avo handi kuziva kuti vanokuda kuti tibhadhare mvura isipo here kana kuti tiite sei. Hai zvinhu zvacho zvaakutonera.
Muchiri kuwana tsamba dzinobva kukanzuro dzinenge dzichiti chii?
Zvinouya dzichitaura kazvese marenti nenhingiriki marenti nemabhini nemvura zvese zvinenge zvakatonyorwa. Haisi kumbochinja mari yacho inongoramba iri iyoyo asi hakuna mvura.
Imari dzamuri kutarisirwa se kuchitungwiza kwamuruku kuti mubhadhare.
Kuchitungwiza dzimwe nguva vanouya pepa rekanzuro rinenge rakanyorwa pamwe rinenge rine $30 pamwe rinenge zvichiverengera nerenti.
Aiwa, tombo kuti mumbobata makadaro. Timbotora muteereri vamwe vafona pana pabata yenyu makadaro. Amai Chinyerere. PJ, we had there some interesting. We did ask that is this legal, and she's saying most probably not.
Yeah.
Because that's why the water dealers will call them. Come at night. But we have a caller, Mr. Sibanda, named Zimaiwabo. But Makadiva Sibanda. Hello? Makadiva Sibanda, kugwekweko. Hello, Amai Sibanda, kana Baba Sibanda, murikutinzwa here? PJ panenge pasina munhu ndofunga nhare dzinenge dzadona. Asi zvisinei tine vaye vatambobatisa vari kumabvuku. Handisi kuzoti vachiripo here panhare. Amai Kazingizi muripo here vekumabvuku? Ah, nare dzacho dzinenge dziri kuti netsei PJ.
Yeah.
Ndiri kunzwa kuti havachisipo. Ameno vamamuri kutaura navo kuti varipo herezvi.
Yeah, Nkosikazi Ndlovu, sese kona.
Panenge paita pasina kumira zvakanaka regati dzokerei kuna.
Panenge paita munhu. Hello.
Ah, nare hadzisi kunyatsoita zvakanaka PJ. Tombonzwa kuti amai Chinyerere vekuchitungwisa vachiripo here, timbonzwa zvedu zviri kuitika. Hello, mai Chinyerere.
Aiwa nini?
Ii, nare dzenyu dzakasimba nekuti dzevanhu vese dzadona. Kusara kwedzenyu, saka nhasi ndofunga izwa reChitown.
Zvinhu zviri kurwadza mufunge kana kuti uti korapisheni kana kuti uti chii kana kuti uzive kuti zvodi pamararamiro etiri kuita sevanhukadzika tinoda mvura nguva yeseyese hazviti tinorwara tinoda mvura tindiudzai kuti kana pachinge pasina mvura upenyu hwedu hunozoita siyesu sevanhukadzi iwo unobika iwo unowacha iwo unozive kuti vana vazvese zvese niwo unofanirwa kuti ugeze unoda kana kuti vanobuda vachienda kumabasa vanenge vakatarisa iwewe tindiudzai kuti kuomerwa kwacho kwatonyanya idzo mari dzacho kanyenge dai hurumende yacho iyoyo taakunetsa ndechekutika isu si zviri kutinetsa ndezvekuti kudhara tinomboziva kuti mvura inozi inobhadharwa
vazvisina
izvozvo ezvina vanoisa nzvimbo dzavanoda kuipa vanhu dzisingazikanwa nzi vanhu varimo mukati menzvimbo idzodzo mvura inokwanirana here inenge irimo mukati memadhamu mavo imomo havazviverenge izvozvo handizivi kuti vakuti abhuza kuvari kuita noti mari dzedu vanenge vachitora votora vapa vanhu matsendi vanhu voungana panzvimbo imwe chete mvura haichakwana mapaipi avo akaora zvokuti kana ichinge ichibuda mvura yacho imunondosiririswa dai kwakuri kuti munenge muripo haimuite mvura yacho inobuda ine zvimasimbi zvine ngura zvimwe dzacho dzinenge dzakatoita girini zvokunge vanenge vari kuto hamene kuti inenge ichitorwa pa isiri treated futi mvura yacho yekuti inenge ichitonhuwa zvino hamene kuti tichararama sei.
Aiwa, mumbobata makadaro mai Chinyerere. Manyatsotitsanangura zviri kuitika ikoko kuchitungwisa. Batai makadaro, tombotora vasibanda, tanzwa kuti nhare dzavo dzinenge dzazoita. Makadii vasibanda vari kugokwe?
Ripo makadi henyu.
Aiwa, muri kuinzwa iri mudariro, ndanzwa zvekuti pana madhamu vari pasaidi. Tadii kutanga namadhamu tozoya kwamuri.
Mudakutaura namadhamu.
Ehe, timbonzwa kwavari. Tozodzoka zvedu kwamuri.
Mozopedzisira neni.
Nhasi chirongwa chemadzimai zvenai vasibanda.
Tozopedzisira neni.
Taura henyu nawo.
Makadii maisibanda?
Ndiripoi makadiwo.
Aiwa, tiri wadi mainzwa iri mudariro nyaya yemvura. Kwakadii kugokwe north kwamuri uku panyaya yemvura?
Mvura kuno kuinonetsa iya. Mvura kuno inonetsa chaizvo. Totomboenda pachibhorani totomboita laini chairo rinenge rakatokura. Mvura gokwe inonetsa izvozvo. Handiti kana makateerera kuna amwe kana pakwadzisa vandatombovaitaura kuti kuno kuri kupisa zvisingaiti. Mvura inotonetsa kunyange yekunwa zvipfuwo zvese inonetsa.
Saka imi muri mugokwe mutaundi here kana kuti kumamisha? Muri kupi?
Tinenge tiri kumamisha.
Ehe. Saka muri kutaura imi kuti munopedza nguva yakawanda muri pachibhorani. Muri kutora nguva yakareba sei? Nekuti vekuHarare vatambotaura navo vati vanotomukira kuma 3 a.m. kana kuti vanoenda kuchibhorani na 10 vozowana mvura na 3 a.m. Imi mikwenyu zvakamira sei?
Tinotomukira vechikoro vasati vaenda togonamukira navo kumatu toenda tonotsvaka mvura wozoendawo kuchikoro tichinge tatoisa mvura mumba kana kutiwo dzimwe nguva kana ukaitawo lakiwo sezvakaita vana weekend wei unogona kungoramba uriko wakaswedza mwana uri pachibhorani wozoenda unotorawo mvura ndomusi watingati tinenge tatomborindira mvura zviri nani pamanguva dzechikoro pakati pedzika apa toitotera zvokumuka usiku chevo.
Saka munoona pachigadziriswa sei apa mai Sibanda tisati taenda yenyu kuna baba Sibanda? Nokuti havati tichavatora.
Tavavimbisa.
Ndoona sekuti kugadziriswa kwazvingaitwa ndezvekuti hatingawaniwo here zvibhorani kune kuti tingobetserekawo nyaya dzemvura idzi nekuti pasina mvura munongopaziva kuti pakaoma mvura ndiyo inongoita kuti munhu uwanikwe kubata mabasa pahamba munhukadzi.
Ehe. Aiwa, tinotenda. Maisibanda, musaore mwoyo, munopota muchifona sezvaita baba izvi. Tinzwewo izwi renyu. Mhuri yakakura sei?
Mhuri iripo, aiwa, pane vashanu varipo.
Ehe. Saka munotoenda makawanda here kana munozozvigona sei pakadai?
Tinogona tinongoenda tiri vatatu, tinogona kuenda inini nababa noumwe mukomana asati vaenda kuchikoro, toenda tiri vatatu kuti vamwe vasara vachirara, ndiyo toita vekutochinjanisa vana vacho.
Okay, aiwa pakanaka. PJ wochitoro babasibanda. Kuti zvibalance balance. Ungava uyavo vasibanda.
Asibanda tone wangu wanga ndimirirwo.
Aiwa usati wavatore zvenyu. Wotora vasibanda tobva tangu vabaibisa.
Chiti pai baba maisibanda.
Yewe vasibanda.
Zvakanaka.
Hello.
Makadini ko vasibanda?
Ndipo makadini henyu?
Haukulumi.
Ngiyakhuluma bijana but ngifuna ukukhuluma lesishona ngikwanisa ukukhuluma lesindebele.
Hanjo phela, but uyasikwanisa uyala nje.
Ngiyadobadoba kuphela ngikwanisa.
Hatitsanangurire henyu kuti dambudziko remvura iri munorionawo sei, zvikuru sei kana zvibata madzimai vanova ndivo vanotarisa mhuri.
Chokwadi kuti mvura iri kunetsa zvekuti kuti madzimai awane nguva yekunyatsorara zviri kunetsa bhozi dzimwe nguvawo vanomuka nevana vechikoro kumateni voenda kumvura vonodzoka kana kumatu dzimwe nguvawo ndogona kubatana navo kana ndichinge ndadzokawo kubasa toenda kumvura vamwana vombosiyawo vakarara saka mvura chaichaidzo challenge iri kushupa.
Saka imimi wenyu mudzimai anenge ane rombo rakanaka rekuti munotombomuka mese muchibatsirana, vamwewo vana baba vanombatsirawo here?
Kutongoona kuti ukarega moona kunzvimbo dzedzakashata dzenge dzidawo kuti pange pane munhurume for security reasons. Saka vakadzi ukarega vakaenda vega vanopesera vobhinyiwa kana nevana hazvizonyatsofambi. Saka for security reasons unotozongozvimanikidza paizvino wakaneta kutongotudi kuinda hako unoita kuti ungopawo security uripo kusvika vawana mvura iyo yatinenge makwanisa kuchera kuti inde nayo kumba kuti vakwanise kunge vachiswera vachishandisa for the next day.
Saka imunongoenda muri security chete hamutakurawo kachigubhu?
Hatitori nemabhara tosunda but reason hombe chachaende kungoprovida
security
asauzoreka kusunda kana wavaperekedza.
Ya chokwadi, ya chokwadi. Aiwa tinotenda, tinoda vana baba vakaita semi vanoperekedza madzimai, vanobatsirawo madzimai kana pachinge paita dambudziko rakadai.
Handiitika.
Aiwa. Tinotendai vasibanda.
Zvinokudzwa vasibanda, shuwa muve nezuva rakanaka nekuti vamwewo vakateerera tinotiwo iona ichidzidzo kuna vasibanda vari kubatsira amai kuenda kumvura vachinomiramira vativo sesecurity uyezve vachibatsira mukutakura mvura. Saka tinokutendai vasibanda.
Zvakanaka, tinotenda.
PJ.
Nkosikazi Rita Ndlovu, usukona ecengweni? Hello?
Hello?
Kunjani mam?
Ndiyaphila, ninjani ndini?
Hayi, siphilile. Uhlelo lwethu lamhlanje sikhuluma ngodubo lwamanzi. Ungati kamfukafu ngamafichane ukubana lina emangweni elikiwo luluphatha njani njengabesifazane lolu dubo?
And udubo lolo lwamanzi lunzima emntwini ongumama.
Ngoba
uzabona ukuthi amanzi akhona abuya ebusuku, ayikhona lebusuku kade kuyake kusekuseni ngabo 3-4. Ngathi aphangisa 12-1 so akula muntu olalayo. Wonke umuntu siyavusana khonapho umuntu angavuka angawezwa uyajikidela ilile phezu kwendlu yomuntu ukuthi amtshele ukuthi amanzi sekhona, so akula muntu olalayo. Futhi olihlupho olukhona amanzi nxa esebuyile amanzi uyafica ukuthi awesteka okwedlula nxa bewavulile. Ngoba wonke umuntu uyafaka amadramu 40 amadramu angu-4
nezigubhu
ezingane, so siyangikhona ibe mozane ukuthi washale ebewavulile. So kulihlupho kakhulu kakhulu lezi bhorane. Mina lapho engikhona izibhorane zikhathane, so zafika ukuthi vele uyahamba ezibhoraneni ukugcina abantu uthwala umgomo wodwa uphenduke uphenduke uye ilanga lonke uyavuka imigomo emibili kuphela and kolokhiyana kuyenza imikhuhlane awusagezi ngendlela eqondileyo nama-toilets khonapho nxa unabantwana kuwesi ngoba ama-toilets akhona vele kumele liflashe kokuphela.
Ye uthe wena ungaphi kwangikhona?
Ngihlala enkulumane.
Enkulumane, ye koBulawayo.
Ye.
Ikanti-ke laba abasemaphandleni liyake likhulume labo ulize ukuthi yena bona kuluphatha njani lolu dubu?
Abemaphandleni emakhaya?
Ye.
Udubo lwamanzi njengamaya vele lukhona nje njengoba niyabona ukuthi izulu kade sikalisani ngendlela efaneleyo.
Ye. Ngokuguquka kumkhathi
lo alisani ngendlela efaneleyo amanzi seshoda izifuyo ziyafa ne-tube ekithi ekhaya kusesinobeli.
Ye.
Inkomo ziyafa kakunamanzi emgodini zashita ukuthi vele imigodi yakhona amanzi sephuma nzima ngokuthi izulu vele ngalikho.
Ye. Ngokuguquka usokusenza lo mkhathi lokhu.
Over okokuthi kumele vele uhulumende akhange labona ukuthi udubo lwamanzi uyalenza lube lula, ikakhulu ebantwini abahlala emakhaya, izibhorane. Mina lapho ekithi emzela khona akulasibhorane ngisho nesisoda.
Ye.
Abantu bakhe emkhonjeni, bakhe emgodini, bazigebhela imigodi kule mthombo, akulasibhorane. So uyafika ukuthi kathesi yakho kuliso kunohlupho olumangalisayo.
Nxa kungela zibhorane pho bayathatha ngapha amanzi
emgodini yona le anti ukhathisa abantu sebezama ukuphucuka amanzi ebhele imigodi emakhaya.
Ye.
Kodwa uzafica ukuthi umgodi owodwa uyaba abantu iziyo ukuthi sifika khonapho selingamanzi and amanzi akhona kuphele kahambaakomunye ezishuthi bayedinga amanzi emgodini.
Selike lezo lina edolobheni lakoBulawayo selike lezwa na ukubana kwezinye indawo ezinjengeshitungwiza emabhuku eHarare baya kulalabo abathengisa amanzi?
PJ, I think your caller just dropped. Yeah. The line dropped. I heard it dropping.
It's clicking.
Yes, but maybe while we're just waiting for you to update us on what our caller was saying, we can just welcome our live streamers. Tina Anna Musananguru Mbaiwa, boreholes in town. Oh no. So she's, you know, saying she wasn't aware that there are boreholes in town. Debintono Turai, regime needs to be voted out 2018, she says. Lakson Zingirai, no meter reading, estimates only. So people are sharing what they are seeing on the ground. Lorin Magadalini, I was no upenywe reiwo. Ko ivo vana vechikoro vanopasa sei kana vachimukira kumvura kudai. Vari kukomenta ne zvavari kunzwa ipo pana. Saka tinokutendai muzvare Lorin Magadalini, Valaxon Zingai, Debi Mtondo Turei, Ana Musananguro Mubaiwa. Pane imwezve PJ nichakupa kuti verenga asi handizivi kuti mazisachaona here pekutangapo. But vamwewo vanyora ivavo palive feed. Tinokutendai vari kulive feed anesu pari zvino. Handizivi kuti mai chinyerere vachiripo here kana kuti omboverenga.
Ye. Musikumbuzo mwoyo yena ke kuti siyavhala iZimbabwe njalo kusesa lebutho shut down Zimbabwe again.
I think Mkoma apa vari kutaura nezviri kurongwa mangwana zviri kunzi izvo shut down Zimbabwe, nyaya yekuratidzira kushange kuchiita vanhu panyaya yemabond notes nezvimwe.
Naiyo mvura pane vamwewo vari kuratidzira vachichema-chema nenhau yekuti mvura haisi kuwanikwa.
PJ, amai chinyerere, foni yavo yega ndo inenge iri kuita lucky nhasi. Ndofunga nhasi zuva rechitungwiza. Timbonzwazve kwamuri mai chinyerere. Tisati taenda kumavhidhiyo edu evamo vari munharaunda dzakasiyana-siyana vari kutaura mamiriro akaita zvinhu, tombotaura namai chinyerere kuti mai chinyerere zvii zvimwe zvamuri kuona ikoko. Totarisa nyaya yekuti mhuri dzinoda mari yakawanda sei pavhiki kuti dziwanike dzichiwana mvura iyi.
nemamiriro acho akaita kuti kana kumabhengi kwacho kuti unomirira pakiuyu mari yacho haibude zvakatongooma hapana chiri kutomboita zvekuti hatichatombozive kuti toita sei kana tichizive kuti tichada kuitwa mhuka kana kuti hatichaziva vatungamiriri vedu handizive kuti vanombozvitarisawo nekuti mari yacho ierere yekuti pa1 week kuti uwane mvura unotenge uchitoda ndofunga kana kuti pamwe kumaya kana kuti zvaakudhipenda kuti mhuri yako yakakura sei nekutolimita mvura yacho $50 inotodona
pavhiki
nekushandisa mvura pa1 week
uku mozowana bhiri rezinwa zvekare
richiuya futi bhiri racho richiuya zvekuti handisi kutoziva kuti vari kuda kuti piike zvino
mumbobata makadaro
kuti vanotombotifungawo here handizivi
ehe mumbobata makadaro tinombotora Sisilaiza vari paSouth Africa apo Sisilaiza muripo here panhare Hello Sisilaiza Hello Sisilaiza ehe muri kupi Sisilaiza
ndiri
ku
Cape Town.
Ehe, tipeiwo maonero enyaya yemvura. Ikoko Cape Town kwamuri takambonzwawo kuti mvura yakamboita dambudziko muSouth Africa. Zvamira sei pari zvino?
Ah, pari zvino zviri nani Cape Town kuri mukanda yenyu. Aka hakusinaya.
Ehe.
Tizoona kuzopedza tani crisis yemvura.
Ehe. Koko kumusha munobva kupi?
Kumasvingo.
Kwakamira sei kumusha vabereki vari kuti zvakamira sei?
Iya, vari kuti zvakatomagore. Haa, anzi zvakaomera. Hakuna kana chikafu.
Ehe.
Saka hazvo zvakatoma Zimbabwe.
Saka imi munobatsira sei sezvizvarwa zveZimbabwe zviri ikoko kuSouth Africa panyaya yekuti vabereki vawanewo zvavari kuda kumusha? Takanyanyotarira matambudziko avari kutaurai.
Ah, tirongozama zvamawo kutumirawo mari asi kuti mari tacho nawo ndo ari kumboti tinetsei bhozi yakadzika zvokuti asi varongoraramawo nemari dzacho nawo shoma idzodzo nokuti vanguwanawo pekutangira
aiwa tinotenda nepfungwa dzenyu Sisilaiza musanete garai muchingofona vhiki rega rega tichikurukura nemi
allright
aiwa tinotenda PJ we heard there from Liza who's in Cape Town and she's saying the situation in South Africa is much better because remember they also had a water crisis
at one stage
but she's saying the only problem is it's not raining so they may actually end up having the same problem as Zimbabwe I guess it goes back again to climate change
and you know global warming
and all other related issues but that's what she was just lamenting and she was saying her parents are in Mashingo in Zimbabwe and they are also complaining that it's not raining there is no food and there's no money in the banks even though she's sending money home the rates are very low when it's converted from rand into US dollars so those are some of the problems and we had a couple of videos that we had lined up I'm sure our technicians will tell us when they are ready so we can just hear the views you know the lady in Lupane we have on video so we can at least bring in a bit of good news coming in from other areas
and also Mrs. Rita Ndlovu of Nkulumane in Bulawayo was also just explaining going through the details of what they are going through in Bulawayo. There is water shedding. There is still some water in Bulawayo in most of the suburbs, but there is water shedding. As soon as they open up the tapes, they all rush to fill in the drums, so much that she's saying it doesn't look like they're conserving any water at all because at the same time, whenever they open a window of 2 hours, 3 hours, or 4 hours, people are rushing in to fill in their drums, which is the same as just opening the tapes all the time, because everyone is trying to just top up their drums and everything just to conserve water to use throughout the week.
PJ chimwe chandiri kunzwa madzimai akawanda chiri kunyanyo varwadza ndechekuti iyo mvura yacho iri kubuda mumapombi inenge isina kuchena vari kuti ivo inenge ine zerere inenge ine zvinenge masimbi tanzwa kuna mai chinyerere vari kuchitungwisa
kana iyoyo inotengeswa yacho even the water that is being sold, like in places like Mavuku and Chitungwiza. I understand it in Chitungwiza, they are actually selling a bucket of water for 25 cents
mm-hmm.
and three buckets of water for $1 in Mavuku.
Mm.
Of all of which we think is illegal. But they are doing it anyway.
Yes, the water barons, I guess we can call them. But I did actually try to speak to, you know, Harare City Council earlier on, because I know they were on a campaign to educate people about waterborne diseases and, you know, the situation with water. Mm-hmm. But having spoken to the women in Mavuku,
mm-hmm.
they were saying they have not seen anyone from the city council to explain the situation so far, mm-hmm. that what exactly is happening. And when you ask, they keep telling you that they do not have the finances to actually purify the water.
Mm-hmm.
Yeah.
Yeah. Sesilo munyumlaleli lapha Marvelous. Soneni, siyakwamukela Soneni Gwizi, siyakwamukela kuhlelo lwethu.
Ngiyabonga.
Yeah.
Mina indaba yamangileyo ibuhlungu kakhulu, because I'm looking at the population of mama about disabled. Disabled. Once everyone is able to go and rush and to get her amanzi, we'll have a woman if they will change the labantuana. And she doesn't even have the means to get the uchela manzi ankon. And we all know that uchi amanzi, they are very important in our lives. And also, it's a human rights issue. Uchi umuntu le muntu kufanele uchi athole amanzi. So uma uchi tikansela ngazavala amanzi, and they don't even care or to think uchi how does a woman with a disability run a normal household.
Mm.
Already, a disability and it's a challenge on its own. So imagine something has been taken away from you, which is amanzi. Mm-hmm. You get lababantwana, abalem, you need constantly amanzi, and this is their chisa. And my heart really wonders, do they think there are people that survive on that? Water is very important. And right now, I don't even know how to express it, because I am so heartbroken. A woman with a disability is put on the last shelf. Nobody cares to think how is she going to live. And this is the country that we think it's got people at heart. Is this the city that has got people at heart that doesn't even care for those that cannot help themselves? Already, umuntu ole disability, ole challenge on his own. So now you have the challenge of being a woman. You have the challenge of being disabled. Now you have the challenge of getting around. And how do we expect them to live? How?
She had very valid points right there, PJ.
Yeah, she's speaking on the basis of being a person with living with a disability,
mm-hmm.
as a woman, as a mother. It's really difficult, and it's three times or four times fold.
Yes.
The problems that a normal person could face.
Yeah, she brought up some, you know, important issues that sometimes we overlook, to say that kunyangwe vari kuita ma water cuts, vari kutarisawo here kuti vari kurarama neurema pari zvino, vari kubatsirika sei panyaya yemvura. Zvinhu zvatisinganyanyo funga zuva nezuva, asi mutereri wedu vaita zvakanaka, ndinonyanyonzwa
Soneni Gwizi.
Ehe, vanyatsotaura zvanzwika kuti dai makanzura iwaya nehurumende ichipawo mukana kune madzimai nyanya vari kurarama neurema kuti vawanikwe vachiigirwawo mvura idzodzi. Nekuti kuno kuAmerica kutori nezvirongwa zvavanobatsira vanhu vanorarama neurema.
Neurema vanobatsira vakabva kuhondo, maveterans, vanobatsira vakura, vakwegura, the elderly. Vane maprograms akasiyana-siyana anobata, nokuti handitese tinokwanisa kunge tichifambira mvura iyoyo. Izvikuru sei avo vanorarama neurema. Wekuluma lapa unkosazana Gwizi ukuti kuba ludubo olupetwe kabili katatu kane ngoba yena uphila lobugoga. Umama onjalo vele kunzima ngokwakhe ukuthi ayenelise ukuhamba, let alone ukuthi ahambe ayidinga amanzi, ethwele isigubhu samanzi kumbe umgqomo wamanzi. Kuba nzima ngamandla. Yikho ke ngabe uhulumende uba lenhlelo zokunakekela labo abangayinelisiyo ukuthi bayidinga amanzi abafana lalabo nalabo abaphila lobugoga abangaboniyo lapha elizweni le esihlelikilo elasemelika uzathola ukuthi ngezikhathi eziningi balenhlelo eziqondane labasakhulayo abaphila lobugoga amavets njengama laba abake baya empini bona vele baphethwe kuhle lapha bayahlonitshwa baphiwa inhlonipho yabo ikho ke inhlelo eziningi bayaqala ngokubuza ukuthi are you a vet. So kulenhlelo eziningi ezinjalo ngabe uhulumende laye uyafaka iziqondiso zakhe lemithetho yakhe ephathelane lamanzi ephathelane lokunye okunenginengi ukwehlala kahle kaZulu kodwa ke ekhangela ukuthi siziqondisa kubaphi abantu abakhwe abagogekileyo kumbe abasebekhulile kumbe bangabantwana kumbe ngabesifazane.
Yebo, PJ, yeah. Sure. PJ, I understand that our video is ready, so we can just hear from, we've been really talking about this Lupane issue, so let's yes. hear a little bit about the situation in Harare and Lupane.
Kuitwa ne Harare City Council, zvekuda kuvhara mvura, hatisi kuzvifarira sesuma citizens. Nekuti, iye zvino mvura kana ichinge yavhara, zvirwere zvichatanga kupararira. Mvura futi yakuda kunaya zvirwere zvotanga kupararira zvirwere zvakaita se typhoid midumbu diarrhea zvichapararira especially kuvana saka Harare City Council dei atombomira zvekuvhara mvura izvozvi nokuti zvinotikanganisa isusu macitizens apa zvakare vakuita issue yekuita rationa mvura vachida kuzovhara zvakare saka vanoti isusu tinoita sei tinoda mvura semacitizens ene mvura hupenyu pasina mvura hapana hupenyu madzimai nevana especially kuna nabudiriro kuwadzana nana Glenview kwakambopararira zvakare kolera ikauraya vanhu vazhinji chaizvo tirikuona zvichidzoka zvakare mukati menyika yedu yeZimbabwe
zvikurongwa watanga tinawo wekuti tichere mabho mairi kana kuti matatu ekuti agone kunge achiti yamura wabva waiswa wasuduruka pasaiti and Maria itaikufanha kunga tichishandisa kuti tichere zviborani izvozvo tava kushandisawo mune zvimwe zvinogona kuyamura vadzidzi vedu kudzidza kwavo so tinotenda chaizvo hurumende nekupa kwayakaita mari tinonzwa kuti mari yange yakawanda chaizvo yakapuhwa zinwa kuti wapedzese kuvaka treatment plant yao.
Taita mbuka kukuru chenda kukurani. Mbua ya madame kukuru mkato chukwe mpani. Uti taito soshika kutimu nguwa hapa kutotenga mbura ya chukwe. Ustua raitu wa madame kukuru kwa tindi mkato chukwe. Zati nukutenda kukuru kune besi. Wakati mbukira mbura mbati mbukwe ya
Jay, aiwa tazvinzwira apo tanga tagara tataura nenyaya yekulupani tinotenda vatori vedu venhau Patricia Mudadigwa atipa zviri kuitika kuHarare naTaurai Shava atipa zvanga zviri kuitika kulupani PJ.
Yeah, livazwile lava sike sakhuluma ngabantu veLupane town edolobheni leLupane vachilo lapho kuthenana nayi bona sebe so lona bona kibo udubo lwamanzi solunganeno ngoba umqeqeshi weLupane State University omunye laye okuthiwa mnumzana Kuyipa obekhuluma lapho esithenana nayi solunganeno ngempela kwaba lomunye unkosikazi njalo wathenana nayi lezi ndaba sizethulelwe ngababili intatheli zindaba zethu uTaura Ishava kanyelo Mudadigwa. Yeah.
Aiwa zvadadisa izvo PJ nokuti tanga taramba tichingopembedza zviri kuitika kuLupane vanhu vazvinzwira. Ameno maichirere kana muchiripo taakuchisvika kumagumo kwechirongwa chedu mongoti ga in 20 seconds kuti poigadziriswa sei.
Handina chinhu chinhu zvandoda kutaura ndezvekungoti mvura ikodzero dzedu tiri kuabhizwa ikodzero dzedu dzemvura hatifanirwa kutombotenda kuti zvanzi zvinge aita zvake pamaererano nemvura mvura ndoupenyu hwemunhu ndezvizvinhu zvandinoda kutaura.
Aiwa tinotenda PJ, we would like to thank our guests. We had Lillian Chirere from Chitungwiza. We also had Amai Albertina Chinyerere from Chitungwiza.
Chinyerere.
We had also Amai Albertina Kazingizi from Mavuku. And another lady from Amai Manyeruke, also from Mavuku. PJ, who did you have?
Yeah, Unkosikazi Rita Ndlovu, Unkosikazi Lorraine Ndlovu. Halo, nkosazana soneni quiz.
Ehe, tinokutenda inevese.
Siyalibonga lonke.
Vatifonera nasa iwa, nastanz wagu manyukunyu.
Lo, nkosikazi Mr. and Mrs. Sibanda.
Ehe, aiwa, tinga vakanganwe maina baba Sibanda. Kukukwe, tinokutenda ikunge magamu inesu. Tisangane shakare, shondori nouya. Pano pachirongwa chedu chemadzimai inindini Marvelous Mhlanganya huye.
Mina, Praxitis Jeremiah, liwe lukutongo wili.